Pamuzinda wetongogara pane vapoteri vangangodarika zviuru gumi vanobva kunyika dzakasiyana siyana kunyanya dzemuAfrica dzinosanganisira Mozambique, DRC, Angola, Burundi, Rwanda, Somalia, Eritrea nedzimwewo. Muri idzi dzakatiza kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika dzavo zvichikonzerwa nehondo kunyanya. Mhuri yega yega iri pakamba apa inotambiriswa madhora 13 pamwedzi, zvisinei nekuti yakakura zvakaita sei, inova mari isingakwaniri mhuri idzi. Vapoteri ava vatenderwi kushanda muno munyika, izvo zviri kuvaomera zvopa kuti vakawanda vagume voita misika yekutengesa zvakasiyana siyana. Mumwe mupoteri vaRodriguez Domingos vanoti vanobva kunyika yeBurundi uye vakauya muZimbabwe muna 2003 vachitiza hondo. Vanotengesa nyama yenguruve pamuzinda wetongogara uyu kuti vawane kurarama.
Uno mukempu business inofamba slow because vanhu havana mari yakakwana. Tinotambira mari inenge iri $13 pamwezi pamunhu. So Mario kaishandisa pakutenga chikafu nekutenga zvimwe zvevana kuchikoro inenge yapera. Saka business iri so because atubvumizwe kushanda muno mukempu.
VaDomingos vanoti pazuva vanotengesa zvishoma zvekuti vakwanise chete kuwanira vana vavo zvekudya.
Tinoona mari kana kupera kwemwedzi. Iyi business yekuno kunisiya nekutauni. Apa manje business yacho sirostro.
Sure.
Kana vanhu vatambira ndomari tinoiona ishoma. Because tinotengesa chikafu. Vanhu vakatambira tinotenga chikafu chete. Ndo tinoona mari. Mazuva ese tinoona mari shoma kana $20, $30.
Amai Beauty Kasongo vanobva kuAngola uye vane musika mukembi yetongogara. Pamusika wavo amai ava vanotengesa matemba, tepwe nezvimwe zvekudya zvakaomeswa. Amai Kasongo vanoti musika wavo vanongomuitira kuti vakwanise kuwana kwekuswera uye nemari yekudya zuva nezuva pasina chouviri chinonyatsobuda.
Ibusiness yekubatira bana tete. Hakuna nzi business rimwe rinopinza mari yakawanda nzi vanhu waende kumbiri. Yekutenga mamuriyo chete nemari tiri kupuwa futi shoma. Haisvike pamwedzi. Ndizvo tiri kuita business racho. Haisi yanzi business ye mari yanziwo nemari yakawandisa. Ndizvozvo.
Amai Kasongo vanotiwo mari yekugoverwa haikwaniri mhuri yavo sezvo vaine vana vana pamwe chete nemurume.
Imari shoma shoma chete tiri kuona yekutenga chemuriyo apa manje mwezi wapera. Mwezi uchiri pakandizive kana pa18 kana pa17 yekutenga. Kana ndatengesa apa ndaona ufu wapera ndinotenga, ndaona mafishi yapera ndinotengera vana chete. Hauchaone hanzi mari yakawanda yuriona panzi inochengeta pazuva yekutenga chete chikafu mumba kurika nevana. Kana sipu yapera yekusuka mahembe unongobudisa mari yako wautenga sipu. Hakuna mabasa ari kusimuka. Mari yacho kana totengesa mbichana inotengesa iyo inongotengera vana chikafu chete, vana varike vaguti. Saka mari tiri kupuwa haisvike kana pakati pemwezi. Unongobatanidza nekuti uri kuchakachaga itoto tumari kushoma uchikwanisa kutenga chikafu chete.
VaJeremiah Muzondi vane chitoro chidiki asi vanongochemawo nenyaya imwe chete yekushaya vanovatengera. Vanoti nguva zhinji inotodarika hayo vachitamba tsoro kana mutambo wemakadzi nekuti kunenge kusina anoya kuzotenga, nekudaro vanotongotengesa zvinhu zvisingakurumidzi kushata kana kuora. Mukuru wepakamba yetongogara kempi amai Rudo Manyara vanoti mutemo wehurumende ndewekuti vapoteri havatenderwi kushandira munyika muno kudzimara vawanirwa mapepa akakwana ekuti vashandire masangano kana makambani muno. Vanoti zvakare mari inogoverwa vapoteri ndiyo yakatarwa uye inenge ichiwanikwa kuti vabatsirikane kunyange hazvo isingavakwanire. Ndakamirira Studio 7 kutongogara kempi. kuchipinge. Ndini ilo edamoyo.